Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipirimbu zi 12/2019. Vanhu vakawanda vanokwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana siyana muHarare asi mamwe mabhanga anga aine mitsetse mirefu zvikuru. Asi vanhu vakawanda vanotadza kutora mari dzavo mumabhanga ekuchinoi zvichinzi mabhanga aya anga asina mari. Vashandi vakawanda vekanzuru yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzozeya bhajeti rehurumende regore rinouya iro richazeyiwa muparamende nemusi wechina. Kushayikwa kwemvura kwovhiringa upenyu hwevanhu nemhuka kunzvimbo dzakapoteredza Hwange National Park. Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa kuipa kwakaita uori uhwo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yakavimbisa kurwisa. Muchirongwa ichi tichange tichitarisa kuti uori uhu huri kuvhiringa zvakadii budiriro yevechidiki munyaya dzeupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakangana kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.